Memorial Day inorangarira magamba namauto akafa achiwira kana kushandira nyika United States of America. Saka anenge vanhu vachicelebrate their lives vachikudza mabasa akaitwa.
Kucherechedzwa kwezuva iri kwakafanana nezvinoitwawo kuZimbabwe here?
Hazviendwe zvazvo kuHeroes Acres kuZimbabwe. Zvasiyana nokuZimbabwe kwokuti kunoitwa mabiko kuHeroes Acres anenge achirangarira magamba, ende kazhinji magamba anenge achinyanya kucerebhuretwa ndiye anenge akaradzikwa ipapo paHeroes Acres, anenge aine marengi makuru aya. Zvino kuno kumunhu wese akarwa unongopuwa rukudzo, unongopuwa kurangarirwa. Uye ndinoona hangu kuti kuZimbabwe Heroes Day hainyanyoreva zvakawanda kune vanhu, nokuti vanhu vane vachingori mumatambudziko nokusuwa zvakarwirwa zvacho kana kuti zvinenge zvichifanira kucerebhuretewa hazvinyanyi kupembererwa. Sokuno kuno kuvanhu vese, chero vanhu vari muZimbabwe, vanobuda mudzimba dzavo vachienda kunoona mafireworks, vachigocha nyama dzavo, vachingorangarirawo magamba. Saka ndo musauko wandoona.
Dr. Gwegwerere, imimi nemhuri yenyu muchapemberera zuva ranhasi nenzira ipi?
Isu nemhuri yedu pano nevamwe vavakidzani nevamwewo madzisawiri anobva kumusha kwedu kuZimbabwe, tichasangana masikati tombogocha-gocha vanhu vachidya. Then kana rorereka zuva tozoenda kunoona mafireworks tichipemberera Memorial Day.